Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe, vaNicholas Moyo, vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti, Haines ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemutambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life ya Susan Haines hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano Recomplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haines segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu. Panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yedu idzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu, hachisi zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo, vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Tokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kuparuremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haines.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to get more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haines is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Pfumayaramba ati Haines munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haines semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Munhu wandaiona kuti akanga nechido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, upstage pacho, makeup nezvakasiyana siyana. So zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Chenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haines akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma 70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre ne film. Vandu tinongotaura about Susan ne theatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa. And akaita organization yainonzi NTO, akasanganisa futi vanhu vatema.
Haines akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act, zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020, Haines ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haines anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haines akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.